Chidzidzo 6. Kuratidza kushanda kunoita rugwaro. John 10 verse 33 kusvika ku 36. Pfupiso yechidzidzo. Usangoverenga rugwaro bva waenda pane imwe pfungwa. Iva nechokwadi chekuti vatereri vanyatsoona kuti rugwaro rwawaverenga ruri kubatana sei nepfungwa yauri kutaura. Maitirwo azvo. Ita kuti vanhu vaone mashoko anokosha. Kana waverenga rugwaro, ita kuti vatereri vaone mashoko anonyatsotsigira pfungwa yauri kutaura. Unogona kuita izvi kuburikidza nokudzokorora mashoko acho kana kuti kubvunza mubvunzo unoita kuti vatereri vaone pane mashoko anokosha. Kana ukataura pfungwa iri murugwaro uchishandisa mamwe mashoko, iva nechokwadi chekuti vatereri vanyatsoona kuti mashoko ari mubhaibheri pacharo ari kubatana sei nepfungwa huru yauri kutaura. Simbisa pfungwa yauri kuda kuti vatereri vanzwe. Kana ukataura chinangwa chauri kuda kuverengera rugwaro, tsanangura kuti mashoko ari murugwaro rwacho anobudisa sei chinangwa chacho. Paunenge uchitsanangura rugwaro, ramba wakavhura Bhaibheri. Izvi chaita kuti vatereri vako vaone kuti mashoko ako ari kubatana sei nevhesi yawaverenga. Ita kuti zvirambe zviri nyore. Usatsanangura zvinhu zvisinei nepfungwa huru yauri kutaura nezvayo. Zvichiendera nezvinotozivikanwa nevatereri vako panyaya yacho, funga kuti unofanira kutsanangura zvakawanda sei kuti ujekese pfungwa yauri kukurukura. Ndipo panoperera chidzidzo chacho.